Jardin Yango Tower and delivered to Mazana Kurungo Tower for accusation after accusation. Ugoshami Sokuti, Kanazu, Ritovatiko, that's Shara, Ringo Grace.
Saka, Sema only uses Nature Guita, Nina, Zema, Tongi Wenik.
The Andos and Dango, Zanango Fungacha, Dinatu, and Chandiga, and Dinato Adinus Ruta was Saka.
Asi pamakavamba bato iri ndo zvimwe here zvamaitarisira kuti zvichaitwa izvi kuti panenge pakubudiswa nyaya dzakadai.
Hatina kumbenge tichitarisira kuti pangabude nyaya dzakaita saizvozvi nekuti isizvo bato takaforma kukorekita zviri rongo chete ende ivo vaimugaba havane nebato rinonzi MPF.
Saka vamumubato muzvachose?
Havamo.
Ko vamwe vanotika takambokuona iva mutinhiri makamira naivo vamugabe kublue roof uko nekudaro vanogona kunga vanga vachikutsigirai.
Kublue roof ndakaenda ndikatoonana navamugabe. It was a cashless call and the citizen and the voter, the Zimbabwean citizen ane kodzero yake and he's an elder munhu mukuru wataitonotsvagawo njere kubva kwavari.